Acha Nelson Mandela Washington Foundation chiri kuita musangano mukuru nhasi muguta reWashington DC umo mune vechidiki vekuAfrica mazana mapfumbamwe kubva kunyika dzakasiyana siyana kuAfrica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusangano uyu zvinosvikawo makumi matatu. VaShepherd Nyambayo vanoti chirongwa ichi chamubatsira zvikuru kuvandudza mafungiro avo nemaonero muupenyu.
Yali chirongwa chakapatsurwa kuti chibatsire vana vevhu reAfrica vachari vari kusimukira, vana vari kuita zvinhu zviri kuunza kuti Afrika ibudirire, vari kuwanikwa muzvikamu zvenzvimbo dzavanogara vachibatsira vagari vemo. Saka ava vana vacho vanenge vari vana vari kutanga mabhizinesi nevana vari kubatsira mumatongerwo ezvinhu zvinoitika muzvidimbu zvenzvimbo dzavanogara.
Zvii zviri kuitika muDC nhasi mamuri?
Saka vana vanobva kunyika dzese dzemuno muAfrica vari kusangana vachikwanisa kuti vataure maererano nezvinhu zvavari kuita munyika dzavanobva kwavari. Isu vekuZimbabwe takaya kuno tiri about 42 and neuwandu hwedu tinenge tichikwanisa kuwana mukana wekuti tiratidzane nevamwe vanobva nemhuri yese yeAfrica kuti ndezvipi zvinhu zvatiri kuita iko kwatiri kubva kuZimbabwe. Nazvo tinee tichitsvaga nzira dzekuti tingakwanisa here kushanda navo ivo muZimbabwe, nekuti sekuoreziva kwenyu Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYali 2018 vaShepherd Nyambayo vachitaura vari muno muWashington DC. Mumwewo musikana ari muchirongwa ichi muzvare anoziva Marindire anoti pane zvizhinji zvavachanoshandisa kubva mune zvavadzidza muchirongwa ichi.
Tadzidza zvikuru maererano nenyaya yekushanda pamwe chete sevana vemuAfrica. Kazhinji unowana kuti tiri kuita zvinhu zvakanaka but tiri kuzviita munhu nemunhu tisina kubatana. Saka chinhu chandaunyanyowana pachirongwa ichi ndechekuti tinofanira kushanda takabatana kuti nyika dzedu ende kuti Afrika yacho ibudirire hunge tiri kushanda takabatana.
Vamwe vakabvawo kune dzimwe nyika vamuinavo ikoko, chamunoona sekuti muchagona kuzoita pamwe chete navo chii muchienda kumberi?
Ndakananyobatwa negadzira nzvimbo kana zvirongwa zvinokwanisa kuwanikwa nemunhu wese, angava munhu ari ane disability anofanira kunge achiwanawo kodzero dzake zvakangoenzana nemunhu asina disability yacho. Zvirongwa indinoshanda ndiri education, munyaya dzekudzidza dzefundo. Vanhu vane madisability havakwanisi kuinda muzvikoro izvozvo pamusaka pe zvivakwa zvacho hazvina kugadzirwa kunzi vanhu vane urema ihwohwo vakwanise kupinda muzvikoro izvi. Saka ndiyo imwe nyaya yandiri kuda kuenda ndichinoshanda nayo ndichibatana nevamwe vari mune dzimwe nyika vari kuitawo izvozvo kuti tiwanikwe tichigadzira kuti education yedu, fundo yedu inge ichikwanisa kubatwa nemunhu wese angava ani zvake.
Muzvare anoziva Marindire vachitaura vari muno muWashington DC.